zvese zvandiri kusangana nazvo. Even the battles I never speak about. Mwoyo wangu wakatakura zvinorema. Smiling outside, but breaking deep inside. Miedzo yese yandinosangana nayo. Feels like waves trying to pull me down.
Asi ndichiri kufema.
Nenyasha venue. Your grace is the reason I'm still standing now. Pane zvinhu zvandisinganzwisise. Why the pain had to find me? Asi ndinoziva hamundisiye. You are working even when I can't see.
Lord, you know what I'm going through.
Munonzwa kuchema kwemoyo wangu.
Every situation in my life.
You have never left me alone.
Miedzo yese yandiri kusangana nayo.
You will turn it into a testimony.
Chero zvakaipa
zvandinotumira. Soro pangu paneri marino nditevera masikati neusiku. Darkness whispering I'll never rise. Mazwi avakataura kandi kuvadza, but I refuse to believe the lies. Zvava nondi shuira handis vigamu chile. What was meant to break me will build me. My tears are not